kwinji chingori mboko Makati pashungu nekuda kwe mashoko Upenyu uno ndiwo wandaishuwa Ndakashingirira nekuvakirwa ruzhowa Maindi seka ndichishanda chesia Asi hapana aizi ya zvandaizova Ije Vano pindura vachinge vakuda Ije Vano pindura vachinge vakuda Vano pindura vachinge vakuda Ije Dai pasina Shungu, shungu iwe Kudadirwa kwakandipa Shungu, shungu iwe Vavaindire vavaindipa Shungu, shungu iwe Kudadirwa kwakandipa Shungu, shungu iwe Vavaindire vavaindipa Chese chandaibata vaisora vachinyeya Namo dzangu vaifamba vachidzizeya Vozvisimbisa kuvanhu kunge vaneke Varivo vanondibuditsa mumanake Asi Mwari vakaita kuda kwavo Pandiri vakaratidza simba ravo Kundinyurura muguruva Vavengi vakatarisa zvino hapana nemufara Shungu, shungu iwe Kudadirwa kwakandipa Shungu, shungu iwe Vavaindire vavaindipa Shungu, shungu iwe
Zvirangari chimbobva kuchikoro pamba pana zvapapiko chimbonzwa musoro anatava zvavakiti muombe mutoro pakabaka pakaipa Eish eto look out press ini zvangu mozo nfunza rimwe day nezvakamu tenda kufuga magumbe siri vatatu Taka eri ndakukure mutemo ndakati vanonyipa nevanopengo kuva yakuvepesa mune makwewe mari vati yeri saimu
Dai pasina
Shungu, shungu iwe
Kudadirwa kwakandipa
Shungu, shungu iwe
Vavaindire vavaindipa
Shungu,